imenzi ni marvelous mchanganya huye ndi chiti hei no misoro ya na uzedu za nasi muvuro chikumi 17-2019. Mugutare Harare nasi mafuma makazara mapurisa anojinyirira mirishonga sezvo zvinhu zvisina kugadzikana nemamiriro ezvinhu munyaya dzezveupfumi. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat inoti mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation wasvika pazvikamu mapfumbamwe nemasere nezviga zvisere kana kuti 97.8%. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa voita musangano nevatori venhau vemasangano ekunze. Bazi rezveutano roparura mushonga mutsva uchapiwa vanhu vari kurarama neutachiona weHIV unonzi dolutegravir kana kuti DTG. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muupoteri muBotswana zvotaura nezvematambudziko azvo munyika iyi. Muchirongwa cheLife Talk na8pm nhasi tiri kutarisa kusagadzikana kuri munyika kupa kuti mapurisa azare mumaguta akaita seHarare uko mauto achinzi akagadzirirawo achityira kuratidzira kwevanhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.